manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gumiguru 20, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yakareba zvikuru ine zvinhu zvakati wandei saka tinotarisira kuti dare guru reZimbabwe Heads of State and Denominations rinofanira kuti rigeye rigoona kuti urongwa hwakafanira ndohupi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chinobudirira kuenda mberi mumakwikwi eChan zvichitevera mangange achaita neLesotho. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Bepanhau reSunday Mail rinoti vaMnangagwa vakatenda zvikuru urongwa hwemakereke uhu asi vakatsinhira kuti pfungwa dzese dzinofanirwa kunge dzichienderana nebumbiro remutemo wenyika. Vatungamiri vemakereke ava vakanga vabuda nekurudziro iyi vachiti zvinopa nyika mukana wekuvaka chivimbo pamwe nekumutsiridza upfumi pasina kukanganiswa nezvematongerwo enyika. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vatenda kuti vakatambira mhinduro yakabva kumutungamiri wenyika asi vati vanoda nguva yekuti vambotanga vagara pasi sesangano vachiziya mhinduro yavaMnangagwa iyi. Vanotiwo havasati vawana mhinduro kubva kumutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa asi vatotanga nhaurirano neumiriri weveruzhinji. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chekutanga Jonga nechekuti mhinduro iyi yakareba zvikuru ine zvinhu zvakati wandei saka tinotarisira kuti dare guru reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinofanira kuti rigeye rigoona kuti urongwa hwakafanira ndehupi. Chikuru chatinoda kutsvaga ndechekuti pane any silver lining here kana kuti mukana wokuti nyaya yenhaurirano irambe ichienda kumberi kunyangwe zvimwe zvarambiwa mukati nemhinduro yabva kuna vaMnangagwa. Chechipiri ndechekuti tichakamirira kuwana mhinduro inobva kuna vaChamisa kuitira kuti tigoongorora mhinduro dzacho dziri mbiri kuti dzinoreva chii uyezve tichibva pana patinoenda kupi. Chetatu ndechekuti nhaurirano dzatanga namamwe mapoka akasiyana siyana eorganized society kuti tinzwe kuti ivo vanofunga kuti nyaya yatingabatsirana pamwe chete savanhu veZimbabwe kuti titsvage davidzo yakazara yenhamo yatakatarisana nayo nenyika yakamira sei. Ndofunga izvozvi ndo zvandingataura kwenguva ino tisati taita dare reZimbabwe Heads of Christian Denominations.
Tiri kuona iwo mutungamiri wenyika vakasimudza nyaya yebumbiro remutemo vachiti ndoravari kutevera saka vakwanise kubuda mariri. Imi pamaya mabudawo nekurudziro iyi mamusina kunge maiso here nyaya yebumbiro remutemo iyo?
Handigoni kuti ndipinde munyaya yakadzama yekupindura mhinduro yemukuru wenyika nekuti kugwaro ratanga tatumira kwavari nyaya yebumbiro remutemo yanga irimo uye zvese makereke azvigoni kuti tisatema nyaya yebindu remutiyo kusiriasi nekuziva kuti organization yakatanga kukurudzira kuti kuve nebumbiro remutemo weZimbabwe kana kuti atingati homegrown constitution yakazotungamira pakuzvadzwa kwenational constitutional assembly. Basa iroro rakatangwa nemakereke kuma90s. Saka makereke haizomboiti kuti asatora nyaya yeconstitution serious. Makereke haatori constitution mhando, anotora constitutionality pamwe chete neconstitutionalism zvichifambirana. Saka kungoti pane chakanyogwa mumutemo doesn't constitute kutevera mutemo. Saka hatisati taongorora kuti manyorero avaita nenhau yemutemo yakaita sei, asi nechidimbu maonero edu ndeyekuti tsamba yatakanyora hairambi mutemo, but inotsvaka nzira yekuti mutemo ungararamwa sei muzvokwadi.
Saka munotarisirwa kusangana riini?
Mukati mevhiki momu pataita initial consultation, tinoziva kuti utungamiri hwemakereke eZimbabwe Council of Churches vane musangano pavhiki rinotevera apa. Utungamiri hwavo hwese huri kusangana kuongorora mamiriro akaita kunze nezvimwe zvakadaro nemhinduro iyoyi inobva kumapato enyika ichaongororwawo zvekare.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Izvi zvinotevera kurohwa kunonzi kwakaitwa mutori wenhau ari kudzidzira basa rake achishanda neAlpha Media Holdings, Ruvimbo Muchenje neZuro nemapurisa muHarare apaive munzira kuenda kubasa. Mutauriri wesangano reYoung Journalists Association, Leopold Munende, anoti Muchenje akapfuura nepairwisana mapurisa nevanotengesera mumigwagwa zvichitevera mashoko ekushaya kwemumwe wevanotengesera mumigwagwa vatafadzwa Tamangani vari muhusungwa. Munende anoti mapurisa akaona Muchenje akatakura kamera yake akatanga kumupomera mhosva yekutora mifananidzo achibva angotanga kumuzvindikita nemboma. Aka akasike kutanga kuti vatori venhau vasangane netsaona dzekurohwa nemapurisa vari mubasa ravo, sezvo iye Munende ari mumwe wevatori venhau vakarohwawo nemapurisa vachiita basa ravo. Munende anoti sesangano vari kuronga kukwidza mapurisa kumatare edzimhosva. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Ngatinzwei hurukuro yataita naMunende.
Ruvimbo Muchenje iye tichitaura naye iye anoti iye aienda kubasa akasenga kamera emveni papane vechidiki vaikonana nemapurisa aisa pamutambo padhuze nepazimposi muna Julius Nyerere uko vanotengesa vachikuvura kuti maura aisachi mumwe wedu amakarova akafira mujeri Tamangani. Saka mamwe mapurisa paakaona Ruvimbo achipfuura akasenga kamera vakabva vati endai munobata munhu. Mapurisa echikadzi ndovabataya munhu rova yemunhu yatasei hanipicheti vakati dhilai nemunhu uyo arotora maticha vamwe vechirume ndovakazaminga vatanga kumurova musana kwese nekumagadziko.
Saka ane mhosva yaakapomerwa here nemapurisa kana kuti akasungwa here?
Aiwa avanamusunga vakangomurova vakangomusiya ndipo paakazofonerawo basa nevamwe vanhu vo102 akabva aendeswa kuchipatara chiri muHarare kuti arapiwe awanewo kubatsirwa.
Saka achiri muchipatara here pari zvino?
Aiwa pari zvino ari kumba, ndaitaura naye nezero manheru nanhasi makuseni. Anga achiti hanzi musana wake ndiwo wakangoita kakuoma asi ari nani zvake, hanzi ndikazorera nhasi pamwe mangwana ndinenge ndava nani. Anga achiti ari kufanira kuenda kumapurisa nhasi kuti anonoripota nyaya yake yekurohwa.
Saka hamusati manzwa kuti akwanisa kumhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Ndakandifani ndataura naye but pandataura naye nhasi makuseni anga achiti mukoko ari kugadzirira kuchaende. Saka ndizi anaozobvunza kuti waenda here kana kuti hausati waenda.
Tirikuona kuti iwewo Munhende wakamborohwa nemapurisa nguva yairatidzira vesangano reATUS iwe uchiita basa rako. Muri kuona sei zviri kuitwa kuvatori venhau izvozvi nemapurisa?
Pakaitika zvakaitika muna November zvekubvisa vamugabe pachinda vamunangagwa. Pakaita kamweya kayake kuti zvino zvinogona kuchinja. Vakapiwe nawo une zvimwewo zvinhu of course zvinogona kuita sei mabatiro azvo zvinogona kuchinja. Asi zvatakona ndezvekuti zvinhu izvi zviri kutoita hondo. In actual fact, media landscape yedu yakutoshata down zvekuti takutosha. And especially kana zvichiitwa kune vechidiki. Vechidiki tichazoitika ndechekuti kuchagumisira kwava nevatapiwe nawo vechidiki vagara vanotosha. Takungonyorawo nyaya dziya dziya dzekuti kuita kuti ndisaita sei ndisazobatwa, kuita kuti ndisazorowa. Ndinova idzo nyaya dzisingabatsiri.
Saka imiwo sesangano revatori venhavo vechidiki mune zvamuri kuurongawo kuita here pamusoro pekushungurudzwa ikoko?
Besides kuri kuripota, paroda kusuiwa vataroa mayoung journalist nekuharasa vatapiwe nhavo vechidiki vanosanganisirawo inini vana Lovejoy Mtongwiza anonyorera kuKCCA Chat ana Ruvengo Mchenje wekunyuti. Tikuda kusuwa ekuti zvataona nechekuti majournalist aramba achingorohwa achiabhuziwa todzokera kumabasa. Saka uyu arova haanei nazvo munyatanobva ndinongorohwa hapana zvinoitika kwandiri. Saka chatakaona nechekuti apa tichienda mberi ngatibatei mazita evatirova ngatii mafesi avo ngatibatei pavanoshatira tikwanise kuvatsvaka tikwanise kuvasungisa kana vachiripiswa varipiswa kuti vati vave example kune mumwe ari kuda kuzorova mutapiwe nawo.
Uyo anga ari mutauriri wesangano revatori venhavo vechidiki reYoung Journalists Association Leopold Munhende ari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vari kuratidzira zvafora muHong Kong nhasi zvichicherechedza kupera kwesvondo yechimakumi maviri, vanhu vachiratidzira kwavari kuona sekuedza kweBeijing kuisa guta iri pasi payo. Mauto eAmerica abuda mukamba yavo hombe kune dzese iri kumaodzanyemba kweSyria. Kurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaMark Esper vachiti mauto ese ari kuburiswa muSyria achaiswa kumawirira kweIraq, uko acharamba achienderera mberi nekudzivirira mabasa eugandanga ari kuitwa nechikwata cheIslamic State mudunhu iri. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki, icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kumborova mimhanzi, tine hurukuro naPio muimbi wechidiki. Mr. Producer, ngatimbovaroverai mimhanzi yaPio. Hanzi naPio, pfacha nengoma.
Taira ngoma yakwenyambira, simuka tsana usasaririra. Kangoma kekwedu kane mukurumbira, handiyazeza huruva ndateharira. zana uzazarira kangoma ke kwedukane mukurumbira handi yazeza urwanda te hari kazika
kanziyo kapiyo facha nengoma piyo zviri kufamba here chimboudzawo vatereri zvizhinji otanga uchitiudzawo kuti piyo ndiye ani obva watiudzawo zvizhinji pamusoro pemimhanzi yako.
Yes, mukoma wangu. Kune vatereri vangada kuziva piyo ndiro zita repastage. Piyo anoita musambo weafrojam. Piyo is 25 years old. Akakurira kuchitungwiza. Ende akatanga zvemimhanzi achingobva kuchikoro mugore ra2010.
Pacha nengoma akanziyo kakaipa mukoma. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pekanziyo aka.
That was my first album, so it's an introduction to the people kuti ndauya nayo ngoma iye yekuti muchajamba zvekuti haikona.
Piyo ndakaona padande mutande kuti wakaburitsa video yenziyo inonzi Hande. Tiudzewo zvizere pamusoro pekanziyo aka.
Hande it's a inspirational song yandakaimba ndichikurudzira vanhu kuti pane zvese zvaungave uchiita zvinoda kushinga patience and consistency kuti urambe wakadzvanya kusvika wasvika kwaunoenda.
Muri yeZimbabwe nasi muchirongwa tina piyo regai ndibokuridzirai kamwe kanziyo kake.
Kana tiri kwedu tiri kwedu tinoirove nguma zano. Kana tiri kwedu tinoirove nguma zano. Tinoishambura kuchitungu kuidambura parusepa. Tinoishambura kuchitungu kuidambura parusepa.
Anzi na piyo tiri kwedu. Piyo ngatimbo kurukura pamusoro pealbum rako. Chii chakakupa shungu dzekuda kuburitsa album?
Pacha nengoma yealbum randakatanga kunyora since 2014. Ndakatanga nditori as a Zim dance artist but passion yanga iri pakuti nditry kurowa music nemagitari. Dakara ndazongoti ndaita shungu yekuti rega ndichiite se ndipinde mustudio ndibudisa album rakasiyana nezvimwe zvandaimboita kumashure. So I was inspired by Lucky Dwe. Muno mulokal ndoinspirwa naJa Praise. Yeah.
Nguva ndiyo yadyanana. Tichipeta chirongwa tiudzewo kuti ndeipi nziyo yaungati waburitsa yaunofarira zvikurusa. Uyezve vanoda kuteerera mimhanzi yako vanofanirwa kuenda kupi?
Nziyo ndingati ndinofarira pane dzimbo dzangu dzese. Ipapo ndinganyepe. Nziyo dzangu dzese ndodzitreata sevana vangu. Hapana ndingati ndiye ndofarira the best kunyanya. Vanoda kuzondibata vanondibata paFacebook it's POZW. Instagram it's POZW. On YouTube it's POZW. Tine ma WhatsApp group atinawo atinoshare music. Vanodawo kuzosimbisawo vachida kutengawo music yedu iri pa www.oyosmusic ndopainowani ndinotenda.
Aiwa takunzwa zvakanaka piyo, tinotenda zvikuru nekuva nesu nhasi muchirongwa. Muri yeZimbabwe nguva ndeyadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @bigmike3 bigmyke3 ndiyo username yangu. Ngatisanganei nemusochipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove, ndokusiyai nekanziyo kapiyo. Hanzi amen hallelujah. Bye-bye!
Tinotenda Big Mike. Iye zvino tirikupai chirongwa chezvechitendero chamunopakurirwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi pasimba.
Maneru akanaka vatereri ndino kuchingamidza ine mufaro muneche mwezvechirongwa chedu chezve chitendero. Tinoziva kuti Bhaibheri rine mabhuku maviri atinoti Old Testament ne New Testament. Nasi tinoda kutarisa mabhuku maviri aya. Anokwikwidzana here? Anotaura shoko rimwe chete here? Ane chinangwa chimwe chete here? Kutibatsira kunzwisisa nyaya iyi, nhasi tina Reverend David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom. Dr. Simango, makadini enyu?
Tinofara baba wande, makadini zvenyu?
Tiri nani, tiona kuzivavo zvekuti kuti testament zvinorevei?
Kuti testament zvinoreva sungano kana kuti chitenderano. Ndosoko zvanoreva. Saka tine sungano itsva nesungano yekare. Chitenderano chekare nechitenderano chitsva.
Sei iro Bhaibheri rine matestamende maviri?
Chatinoona tichiti testamende yekare kana kuti testamende Old Testament, zvinotsanangura kuti zvaireva kuti zvichazouya zvinozotevera zvinhu zvinenge zvichibva muOld Testament. Old Testament ndihwo hwaro hwetestamendi ichazenge ichizouya testamendi itsva inenge iri mukubata kwaishe Jesu Kristu panenge achizoponesa rudzi. Nokuti yokutanga inove Old Testament ndo inotatsanangura nhoroondo yokurasika kwomunhu nokuda kwaAdhamu. Saka nokuda kuda kwaizvozvo Mwari akarangarira kuti aponese rudzi. Saka nokudaro ndopa akazowisa mwanakomana wake Kristu Jesu aozotipa yatinoti isusu testamendi itsva. Testamendi itsva inotsanangura zvekahwanda zviri mutestamendi yekare. Testamendi yekare inenge ichitaurawo zvichazouya zviri mutestamendi itsva. Saka tichiti testamendi tinenge tichireva zvitenderano kana kuti sungano yakaitwa naMwari pakati pevanhu vake vaIsraeri. Ichizobata zvekare vanhu vachauya vanotevera vemarudzi anotevera kuburikidza naKristu Jesu.
Zviri mumabhuku maviri aya, matestamendi maviri aya, pane pazvinokwikwidzana here?
Hapana pazvinokwikwidzana baba Hwande. Chiripo ndechekuti testamendi yekare yakafanana nomunhu ari kunongedzera kuti kuchauya. Saka tochiti isusu iri kunongedzera kuna Kristu. Mameseji ose arimo mutestamendi yekare anenge achitaura pamusoro pemwanakomana waMwari nezvese zvirimo zvinotsanangura pamusoro pemwanakomana waMwari. Munozoona kekare kuti Mwari anotaura maningi nokuda kwenyaya yeropa. Kana ndichiona ropa ndichapfuura kwamuri, kwanga kuri kutsanangura pamusoro peropa romwanakomana wake richazodeurwa pakuchinjikwa nokuda kwezvivi zvevana vevanhu kuti vaponeswe. Saka Old Testament inobva yatsigirwa neNew Testament mukuuya kwaKristu Jesu panyika pano.
Isu tajaira kuti chisharu chisharu chitsva chitsva. Kana takatarisa pamabhuku maviri wayaya, Old Testament ichiri kushanda here mazuva ano?
Mabvunza mubvunzo wakanaka zvikuru. Inonyanya kushanda zvikuru ndiyo pane hwaro hwechiKristu. Kana munhu ukaidzidzisiwa ukanyatsobata shoko rayo kana kuti meseji yeOld Testament, inoratidza zvikuru kuti kwazvese zvirimo zvinotsanangura kana kuzarurirwa kwaJesu Kristu, kuti zvese zvirimo zvinotsanangura Kristu. Saka zvakabatana. Tingangoti zvedu Old, asi chinhu chimwe chetecho chine mativi maviri, divi raitendeka nedivi razosvika. Tochiti isusu kana mumvuri mukaona mumvuri moziva kuti pane munhu ari kuuya. Asi kana azosvika munhu uya uyu, hamuchatauri nezvemumvuri, makutaura pamusoro pomunhu uya. Saka Old Testament yakafanana nomumvuri. Saka Kristu paakauya ndiye aitaurwa neOld Testament. Hatichatauri pamusoro pezvimwe zvizhinji, takutaura pamusoro pake iye aitendekwa kuti ndiye achauya.
Aiwa vateereri, nemashoko iwayo abva kuna Reverend Dr. David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom. Ndinoimba kuti tanzwisisa pamusoro pemabhuku maviri aya, Old Testament neNew Testament. Reverend Dr. Simango, tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
Mazviita baba Hwande. kudeta tenda vatereri.
Vatereri ndo pano perera chirongwa chedu chanhasi. Tinoimba munenge muine isu zvekare svondo rinouya patinokuunzirai zvechimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tanonoka tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Munhau dzemitambo, mutambo weAfrican Nations Championships kana kuti CHAN watambwa nhasi kuLesotho pakati peLesotho neZimbabwe wapera ari mangange 0-0. Izvi zvaikureva kuti Zimbabwe yabudirira kuenda mberi nemubatanidzwa wezvibodzwa kana kuti aggregate inoita 3-1 zvichitevera kurowa kwayakaita Lesotho mutambo wekutanga. Nako kambo Kiss Dondoro kubva kune muimbi wechidiki Pio tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chinobudirira kuenda mberi mumakwikwi eChan zvichitevera mangange achaita neLesotho 0-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka yana mufaro, ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA ndeba.